Vashandi vekanzuru vange vaine mapurisa vasvika panzvimbo iyi inove nhengo dzemushandira pamwe unonzi Hana ndokutanga kuputsa dzimba dzavo nekuparadza zvinhu vachiti vange vaine magwaro kuita izvi. Asi vagari venzvimbo iyi vaudza Studio 7 kuti vane magwaro ekuti vagare panzvimbo iyi. Mumwe mukuru wemushandira pamwe weHana vati Chawanda Chawa vaudza Studio 7 kuti pange paine mutauro mumushandira pamwe wavo, izvo zvakakonzera kuti vamwe vavo vaende kumatare dzimhosva uye vati handi munhu wese anga achifanira kupwanyirwa imba yake.
Asi zvaitika ndezvokuti isusu wesuppose eviction yange reeviction it was an eviction order exclude 3 macooperatives afanga pane macooperatives akanga asina kusevhwa tsamba iyo akanga asitori papa akanga asafa kutopwanyira. But pazoita demolition because vakaita eviction vakanga vanzi vacho vabude vakanga vatobuda zvichireva kuti vakanga vacomply nemutemo vakanga vatobva. Saka vakanga vasara ndo vazhinji vakanga vasina kusevhwa nemapepa. Saka zvichireva kuti vanga vasingafanirwi kupwanyirwa. Saka vandu vazoya vakaevictwa nokupwanyirwa zvese.
Vatiwo vashandi vekanzuru ava havana kuvaratidza magwaro ekuti vange vaine mvumo yokuita zvavaita. Mumwe aputsirwa musha wake uye asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti hapana kwaari kuenda uye patasvikapo ange ari kutovaka imba yake zvekare.
Ndatoda ari munhu ndatoda ari uyazouya ari munhu kana iye ari idhi chaaka enda uyazomuona pano bhozi pano parikurai zvandiri kuita panapa parudzi pani inini bhozi zvaitika zvichiundisipo bhozi ropo kana takada kumara buda kuti iite sei totambura kusvika papi chii zvino chinonzi vanhu chii isu vanhu vacho hatifani kutambura pasezvika pasezvi zvakadaro.
Ambuya Irene Kamuzhanje vaudza Studio 7 kuti hapana kwavari kuenda kunyange vaputsirwa imba yavo.
Epi tinoona chikoro tinoendepi hatina tikutogara ipapo kwatipanyira pache
ipapoaakwandinoenda
handisi kubva
handibvi
mari dzese zvinhu zvese zvaputsika tinoendepi ipo pacho patinenge tichimbochisiye tichivaka munenge muripi nguva dzese dzimune muripi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimba dzese dzaputswa nhasi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo uye vanhu ivavo vanofanira kubva panzvimbo iyi. Vati kanzuro yakapiwa mvumo nematare edzimhosva kuti ibvise vanhu ava uye ndiwo magwaro avashandisa kubvisa vanhu ava.
Kune zvinyeda zvinosvika izvo 108 zvaputsiwa nhasi kuhigen kubudiriro zvichibudikidza necourt order yatakawana yekuti zvimba izvi zvakavakwa nemapuranga zvibviswe nekuti hazvisi pamutemo. Saka nhasi kwabviswa 108 tichapedzisa zvimwe zvazvina dzinenge dzasara mangwana.
Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasavake pese pese vasina kupiwa mvumo nekanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.